This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 20, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
MDCT yoendesa hurumende kumatare zvitevera danho ririkuda kutorwa rekuumba komisheni ichafambisa mabasa eguta.
Gurukota rezvematunhu vasevia Kasukuere vanomisa basa meya weHarare vaBernard Manyenyeni. Panguva iyo vanotengesa migwagwa vanoratidzira pamuzinda wekanzuru muHarare.
Vakawanda vanoti vamugabe ngavagarewo pasi, kwete kutambisa mari yenyika vachienda kumisangano inogona kumirirwa nemakurukota avo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wemDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rave kuenda kumatare kuti rinomisa gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere, avo vanonzi vari kuda kudzika komisheni kuti ione nezvekufambiswa kwezvinhu muguta reHarare. Nekune rumwe rutivi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomiswa basa navakasukuere. Mutore wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatsvangirai vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi kuti sebato vatora danho rekuti vakwidze nyaya iyi kumatare sezvo vachiti zviri kuida kuitwa navakasukuere zviri kunze kwemitemo. Vakasukuere vanoti vari kuda kubvisa makanzuro emuHarare akasarudzwa nevanhu vomatsiva nekomisheni nepamusana pekuti vanoti vakapfurikidza mwero pavakapa vaJames Mushore basa rekuva mabharani wekanzuru kana kuti town clerk. Vatsvangirai vanoti vakasukuere vaive kupinza zvematongerwo enyika panyaya isinei nezvematongerwo enyika.
Kune kuda kupindira munyaya dzecity council maererano nokuapoint paakaita town clerk. Now minister Kasukuere haadzidzi zvaakadzidziswa nekoti kugweru maererano negweru city council kuti mapowers a minister nenyaya yenew constitution akabviswa. Zvinoreva izvo kuti council inodecida yega zvinorana mucouncil imo. Saka tiri kuona kupindira kuri kutyora mutemo and zvakuri kutyora mutemo tiri kuona kuri kuenderera and tati isusu taakuenda kukoti kuno muchallenge hazve kuti hazvibvumirwi zvaari kuita nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo ematunhu.
Vaenderera mberi vachiti vaneta nekusatevedzera murau kunoitwa nevakuru vakuru muhurumende vakashora mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga avo vakabuda mumapepanhau mazuva mashoma adarika vachiti mauto anodyidzana nebato reZANU-PF vachiti izvi zvinhu zvisingabvumirwe nebumbiro remutemo enyika kuti vari muchiuto vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinonzwa matauriro anoita vakuru vezvemauto kana kuti vemapurisa vachitaurawo kuti toda kukrasha MDC, toda ku MDC kuda kupandukira hurumende. Handizvo, MDC haisi kuda kupandukira hurumende. Tangwa tinongova batore rezvematomerwo enyika rinoramba rakacherechedza nyaya yekuti ikodzero dzedu kuti vanhu vazviorganize, vanhu vagopinda vachitaura kuti zvisiri kutifadza nezvakati zvakaitika sondo rapera. So MDC haisi bandit movement. MDC haisi madusura akafanana neAl Shabaab kana kuti maorganize akaita Boko Haram. MDC ibato riri muno rinozikanwa, riri pamutemo, richaita zvinhu zviri pamutemo. So kuda kuchidzirana ikoko hakubatsiri, nokuti kutyora zvekodzero dzavanhu in terms of the constitution. Saka nyaya yatatinayo yakanyanya kusimba yapa inyaya yekuti ngatiteedzerei zvinotaura constitution, ndokuti nyika yedu igoita nyika inoteedzera mitemo, kwete nyika inoteedzera mitemo kuti nokuti zvinondisuta inini kana kuti zvinosuta bato iri.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti vakasukuwere vambomisa basa vamanyenyeni nepamusana pekupinza kwakaita kanzuro yavo basa vamushore. Vamanyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vatambira tsamba kubva kuna vakasukuwere yekuvamisa basa vachipomerwa mhosva yekusavateerera panyaya yekupa basa kwavakaita vamushore. Avo vanonzi nekanzuro ndivo vakaona vane magwaro anokodzera kuti vapiwe basa raTown Clerk. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvinonzi changa chiri chipatapata pamuzinda wekanzuro yeHarare nhasi zvichitevera kuratidzira kwaswera kuchiitwa nevanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa. Thomas Chiripasi anotipa zvakare nyaya inotevera.
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare varatidzira pamahofisi ekanzuro yedhorobha iri vachiti havasi kufara nekutorerwa kwavari kuitwa zvinhu zvavanotengesa nemapurisa ekanzuro. Mumwe wevaratidziri ava, amai Mary Muzanga, vati dzimwe dzenguva mapurisa ekanzuro yechirume anovabata nhengo dzavo dzechikadzi paanovasunga. Amai Muzanga vaenderera mberi vachiti havasi kufarawo zvakare nekuti pane uori huri kuitika hwekuti mapurisa ekanzuro anozopedzisira ogovana zvinhu zvavanenge vachitengesa.
Takauye ndikasikotorwa nzvimbo yacho, that place iyoyo ndiyo nzvimbo yavakatendera ivo kuti tise. Vakatuma vanhu vavo vekanzuro vakauya nguva iyoyo kuti anzi ndemutora zvinhu ipapo ibhesi. Takabvunza kuti chinonzi bhesi chii? Ndimi makatiisa pano, kadhi renyu makandipa, ndobhadhara $25 ende patoilet panonhuhwa. Pamwe akatiisa, hatikwanisi kutengesa ndiri ipapo. Asi ndiri kushingirira nekuti ndimi makati ndidini, ndiende ipapo nekuti venda imbwa, munhu asingaverengwe munyika ino yatakagara. Takatorwa tikakandwa muUT, ndakaiswa mahandicrafts anokwana kuita 2 ndiri munhu wechikadzi. Asi munhu akandiisa munhu wechirume, anonzi Sergeant Mushanga, akanga anditsitsirira pachester akandiisa mahandicrafts. Ndakatokuvara maoko.
Izvi zvatsinirwa noumwe muratidziri vatichaona chifamba.
Vanhu vekanzuro vari kuuya vachitora zvinhu zvedu zvatinenge tichitengesa, uye tinenge tiri vanhu vanenge vachishupika. Tinoda kutedza kuti tiraramise mhuri dzedu sezvo tiri munyika isina mabasa, musina chii. Saka ndo basa ratotokwanisa kuti tiite kuti tiraramise mhuri. Ivo vanouya vachitora zvinhu zvedu vachinogovana vachienda navo kudzimba dzavo.
Sachigaro rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, vasteni zvorwadza, vati zviri kuitwa nekanzuro izvi kutyora mutemo, uye vati kuoma kwezvinhu ndiko kuri kukonzera kuti vanhu varambe vachienda kunotsvaga chouviri kuburikidza nekutengesera mumigwagwa.
Mavhenda zvakwana, kusiri kufa ndekupi. Handei tinovaudza ava vanhu vekanzuro kuti zvechokwadi ngavachimira kutitorera zvinhu. Kana vari kuda kuramba chitora zvinhu, ngavachigadzira mabasa avaiti iwo kuno createwa 2.2 million jobs. Mabasa iye akavapo, zvechokwadiwo hapana angamboda kuva achipiswa nezuva. Kuva vhenda hausi kuva vhenda nokuti unoda kuva vhenda. Tiri kungomanikidzirwa kuti tiite chivhenda nokuti hatina chimbo chinhu chekuita. Tikasadaro mhuri dziri kufa nenzara. Asi vanhu ava vari kuita utsinye hwemhando yepamusoro, uye havasi kucherechedza bumbiro remutemo ratakanyora muna 2013 rinotaura iro pa section 57C kuti zvinhu zvemunhu hazvifanirwe kutorwa. Saka nokudaro isu semavenda tabatana kuti titi hatichadi kuti zvinhu zvedu zvitorwe. Ticharamba tichiratidzira svondo nesvondo pa townhouse kusvika varegera. Kana vachida kuuraya vachauraya.
Zvichakadai, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vaudza varatidziri ava vasati vamiswa basa navakasukuwere kuti vanyore nhuna dzavo vazosangana navo mangwana.
Ndingati ndaona zvamanyora apa, asi ngozvishaya papepa padiki diki motumira vaviri vati kana vatatu. Handitika ndati vaviri kana vatatu, handitika zvamuri kunyora nhasi nezvamakanyora petition yacho moyo hapana pana half past 8 mangwana. Ndomita vaviri kana vatatu, handitika. Okay.
Makurisa anorwisana nemvonga mupopoto azosarawo svika pamahofisi ekanzuru. Varatidziri ava vatodzokera munzvimbo dzavanotengesera. Mune imwewo nyaya nechekuita nekuratidzira, nhengo dzeoccupy Africa Unity Square dzatadzitswa kuratidzira zvakare nhasi muAfrica Unity Square zvichitevera kutadzitswa kwadzakaitwa nezuro. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achidzinga vanhu muAfrica Unity Square umo manga muchida kuitirwa kuratidzira uku. Nhengo dzeoccupy Africa Unity Square dzinoti hadzisi kufara nekurohwa kwakaitwa vaParton Dzamara, vanhu vemunin'ina wavaitai Dzamara, vanhu vemutungamiriri wesangano iri, avo vasiri kuzivikanwa kwavari zvichitevera kupambwa kwavakaitwa gore rakapera nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvichakadai, mufundisi Patrick Mugadza avo vakambosungwa kuVictoria Falls mushure mekuratidzira pamberi pemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nhasi vaswera vachiparidzira muna First Street vakazvisungirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America. Mamwe mapato anopikisa munyika ari kushora zvikuru kuenda kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano wekunyorerana chibvumirano chezvirongwa zvemamiriro ekunze uri kuitirwa muNew York muno muAmerica panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Chibvumirano ichi chinozivikanwa nekuti Paris Agreement on Climate Change uye chichanyorerwa napasi muNew York nemusi wechishanu, uye chinoteverawo musangano mukuru wakaitirwa kuParis muFrance gore rapera. Bepanhau reHerald rinoti vaMugabe vakasimuka munyika nezuro vachiperekedzwa nemakurukota anechitsama kusanganisa gurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri. Mutungamiri wesangano rinopikisa reAfrican Democratic Party muzvare Marceline Chikasha vanoti vaMugabe vangadai vakasiya basa iri richiitwa nemakurukota avo. Studio 7 inokwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo dzanga dzisiri kudairwa. Mavilas Mchanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Chikasha kuti tinzwe maonero avo nezverwendo rwavaMugabe.
President wedu vanofanirwa kumbogara muZimbabwe vachiongorora kuti vana vemuZimbabwe vari kurarama sei, vakagara sei. Vana vemuZimbabwe vakatarisana nezvakawanda pari zvino. Hakuna mari, hakuna mabasa, kune drought yatakatarisana nayo, kana chikafu chaicho chekupa vana hatina. Saka president wedu kuti aenda achimbononzwa zveenvironment nezveclimate change iko kumusha kusina kumbomira zvakanaka, tinoona zvisirizvo. President anoda vanhu vatanofanirwa kunge achitarisa matambudziko akatarisana nevanhu achiona kuti angaasolve sei.
Asika pane vamwe vanotiwo semutungamiri wenyika vanofanira kunge vachienda kumisangano yakadai, nekuti tinoona kuti pachange pane nyika dzinosvika idzo 155 dzinofanira kunge dziri kunyorerana chibvumirano cheParis Agreement. Pane chakaipa here kuti vaMugabe vaonekwa vari kumusangano uyu?
Chekutanga ndinoti vamwe vari kuenda ava nyika dzavo dzinenge dzine system of government yakanyatsonaka, vanenge vari kufara vaine mabasa vachiwana zvese zvine zvavari kuda. Muno muZimbabwe tine crisis. crisis yoyo haitombotendera kuti president wedu ange asipo. Anofanirwa kunge ari muno achitarisana nezvakatarisana nevanhu vanotungamirira. Kana ukasarudza munhu kukamisa kuministry yaanonyatsoziva nezvayo yaari competent kulida, anofanirwa kukwanisa kukugrifa munhu iye kuti zvakamira zvakadai zvakamira zvakadai daita dai uku kwataenda kwanzi zvakati zvakati. Asi iwe sapresident haufanirwa kungofamba uchingoenda kwese kwese, zvinoreva kuti maminista apo haana basa uyezve haasi kuziva zvaapita.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAfrican Democratic Party Muzvare Marceline Chikasha vachitaura naMavelous Mhlanganya uyo Studio 7 vari paRunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nhengo yeRepublican Party vaDonald Trump pamwe nenhengo yeDemocratic Party amai Hillary Clinton vari kuswedera pedyo nekudomwa kuti vamirire mapato avo musarudzo yemutungamiri weAmerica. Izvi zvinotevera kukunda kwakaita vaviri ava musarudzo dzakaitwa muNew York neZuro. Dzimwe sarudzo dzichaitwa musi wa26 kubvumbi mumatunhu anoti Pennsylvania, Maryland, Connecticut neRhode Island.
Kukundikana kwemukuru wechikwata chiri kupikisa muSouth Sudan vaRiek Machar kudzokera kuJuba kanova kechipiri svondo rino kunonzi kuri kuisa parumana nzombe huri kurodze kutsvaga runyararo munyika iyi. VaMachar vanga vachitarisirwa kusvika muJuba kuti vazoumba hurumende ichafanobata pamwe nemutungamiri ichafanobata matomu pamwe nemutungamiri weSouth Sudan vaSilva Kiir. Izvi zviri kuitika mushure memakore maviri nechidimbo munyika iyi muine hondo. Asi gakava pamusoro pewandu wemauto pamwe nezvombo zvinokwanisa kuiwa nazvo nechikwata chavamasha ndizvo zvinonzi zviri kukonzera kuti kunetsana kurambe kuchienderera mberi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushuvira kuti dai zvawana mikana yekubuda munyika zvaendawo kunze kwenyika kunotsvaga maforo manyoro zvichitiza kuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Asi panguva imweyo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutodzokera kumusha kuti zvinoshandisa njere noruzivo zvazvinenge zvawana kunze kwenyika kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika. Mumwe avo vari kusungatwawo vachidzokera kumusha ndimuzvare Busi Muhlanga avo vakanga vapedza makore anokwana 10 vari muAmerica. Muzvare Muhlanga vakanotanga sangano ravo rinonzi Building Opportunities on Student Talent Fellowship kana kuti BOOST, iro rinobatsira kugadzirira vechidiki vanenge vapedza zvidzidzo zvavo kutarisana nechokwadi chiri kunze mukutsvaga kwavo mabasa. Nhasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita rombo rakanaka rekubata muzvare Muhlanga avo vari muHarare pari zvino kuti tinzwe kuti chii chakavapa chivindi chekupinda munyika iri kutotizwa nevakawanda vari kuti iri kutsva.
Takangoona kuti chakanaka kuti tidzokere kumusha timbobetserawo kusimudzira nzvimbo yedu yeZimbabwe yatakadai kukurira. Saka takaona kuti sevanhu vanga vachiita vana vambogara vambotishandei kudiaspora, tikati regai tiende tinokudzira vana kumusha kwatakabva kwatakakurirawo vachidzidzirawo tsika nemagariro evanhu muZimbabwe endiwo tichipowo vanhu vemuZimbabwewo mukana wekudzidzawo zvimwe zvatakadzidza tichibatsirawo kusimudzira nyika yedu. Saka ndozvakatipa kuti tidzokere kumusha.
Zvii zvamuri kuita madzokera kumusha zvamakabva nazvo kuAmerica zvokuti mungataanda kubatsira kusimudzira nyika yangu?
Pari zvino ndinoshanda nevechidiki vanenge vari mumayunivhesitiz nevechidiki vari kutsvaga mabasa, tichivabatsira kuti vadzidze maitiro ekuti vakwanise kuwana mabasa kana kuti vakwanise kutanga mabhizinesi avo vega. Saka nezvatakadzidza tiri kunze zvekutiwo munhu anofanira kuziva kuzvimiririra semunhu
munhu anofana kuve muconfident, munhu anofana kuti kana achiita chinhu ave ari munhu ari kuziva zvaari kuita, ende futi munhu ave nepfungwa dzakati vhurikei. Ndo zvimwe zvatiri kudzidziso vana ava, kuti kana vachinge vasvika pabasa vanozvibata sei, kana vachinge vachitsvaga basa vanozvimirira sei, kana vachinge vachida kuita zvemabhizinesi vanokwanisa kushandisa zvimwe zvavakadzidza ndezvipi. Saka ndo zvatinenge tichivadzidzisa izvozvo zvakadaro.
Muri kuita dzidziso iyi sechikoro here kana kuti muri kuita sesangano?
Sangano inoitwa iyo iri NGO, saka tinoita tichishanda nevamwe vari mumayunivhesiti tichivadzidzisa, nevamwewo vari kuti isusu tiri kutsvaga mabasa. Sobva taita maworkshops ava tinovadaidzawo uya vodzidzira vachizobetserwa kuwanawo mabasa mumakambani atinenge tichive nevanhu vatinoziva. Organization yacho inoitwa iyo Boost Fellowship. Tongoti pare zvino zviri nyore kuti vatibati vanotibata kana paFacebook, vakaenda papeji vanongotsvaga peji rinonzi Boost BOOST Fellowship.
Tombodzokera kwamamuri kumhiri kwemakungwa. Manga muri munyika ipi nedunhu ramamugere uye zvamaiita ikoko?
Ndaive ndiri kuAmerica ndichigara kuPennsylvania, ende ndakaenda ndichitanga ndichiti ndikuenda kuchikoro, ndikaenda kuchikoro ndikachizotsvagawo basa. Saka ndaichanda ndaishandirawo makampani anoitawo nezveinsurance, ndichibva ndazoenda ndikanoitawo masters yangu ndichiendera mberi nechikoro changu ndichishandawo semunhu aive ari muamerica munhu.
Kurudzireinyiwo kune zvimwe zvisoro zvezimbabwe zvichiri kunze kwenyika, munoti here vadzokewo kumusha mushande pamwe chete mukusimudzira nyika sezvamakaita, kana kuti munoti aiwa chimbomirai tange taona mozodzoka zvenyu?
Inini ndinoti munhu uya uzviondere, because inini ndingatidzokai vasina zvavakaronga zvokuti vangaiti zvinonoka. But kuuya kumba zvinoda kuuya waakuda mwoyo wako waakuda zvekumusha, because zvinosiyana magarira asakaita ukuno kune magara unoita ukunze. Saka ndinoti chakanaka maybe kumboti wombouya uchivhakacha uchiona kuti kwakamira sei, hameno kuti mhuri dzenyu dzamakasiya kunoku dzakamira sei, uchimbomamwe maopportunities ariko. Ende paunouya wofamba muvanhu uchibvunzawo kuti munoita nezvei, ndingakubatsirawo kana kutombotorawo paopportunity repita yavanoti volunteer service yeye, yekuti unosvikopa organization wokuti inini ndini munhu wachiremba, ndanochida kuti ndibatsirewo kutaura nemajunior doctor. Zvinhu zvakanaka, because hapana chaunobhadhara asi unowana zvakawanda kwazviri, ende zvinokupa exposure yekuti unyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika on the ground.
Tichipedzisira ndichibvunza kuti ivo amai Muhlanga vane tarisiro here yekuzoti rimwe zuva vachati ndaakudzokera zvakare kudiaspora kwandakajaira?
Kwete pare zvino, nokuti kuno ndoo kumusha kwedu. Saka tikangoramba tichiti tadai, handisi ngoti zvinhu zvakanaka.
Vanga vari muzvare Busi Muhlanga, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri muAmerica asi chakazofunga kudzokera kumusha, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Masangano akawanda ekunze ave kusimbaradza zvirongwa zvekubatsira vanhu munyika, sezvo vanhu vakawanda vatarisana nedambudziko renzara iro rinonzi riri kuramba richitekeshera nenyika yose. Sangano reWorld Food Program rinoti vana vanosvika zana nezviuru vari pazera riri pasi pemakore mashanu vakatarisana nezvirwere zvinokonzerwa nekushaya zvekudya, uye zviri kutarisirwa kuti uwandu uhwu hunogona kukwira. Mukuedza kubatsira Zimbabwe, sangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nasira paZimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora kuburikidza nesangano reUnited Nations World Food Program. Sangano reEuropean Union nesangano reWorld Food and Agriculture Organization kana kuti FAO anonziwo anyorerana pasi chibvumirano chekubatsira varimi vekumasvingo nemwenezi nemari inopfuura madhora zviuru mazana mapfumbamwe. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu vari kutarisirwa kubatsirwa nezvipfuyo. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Senator weZaka kumasvingo vaMishek Marava vanova nhengo MDCT avo vanoti nzara inotyisa yapfunya chisero mudunhu remasvingo.
Blessing ya zvechikafu muno mumasvingo province. Province ino yose madistrict acho ese ari 7 kubva kuna Namwenezi, Chiredzi, Zaka, Bikita, Gutu, hakuna chikafu zvachose.
Saka vanhu vari kurarama nei?
Iye zvino ma non-governmental organizations anga achimbobatsira batsira vachimbounza chikafu saka ndovo gas source of lifeline yanga yasara hapana zvekumwe government haina zvachose vanhu iye zvino zvishoma zvavakanga vasara nazvo mumatura hakuchina zvekuti vakungopanana kungopanana uyo vanokorera uyo vanokorera uyo
ko vana vari kukwanisawo kuenda here kuzvikoroko
vazhinji besini vakufudza mombe pamisha yevanhu vashoma vanokwanisa kuti vafudze mombe vazhinji vari kungogara vamwe vari kungomanya kutaoni kundogara kutaoni ikoko kunoita mabhegasi avamwe vazhinji vakangogara mumisha vanosiririsa kani
ko zvipfuyo zvakaita semombe nembudzi zvichiko here nekuti pane nguva yazvakambonzi kwanga kusina mafuro
mvura yakazombouya yakati wandei ikakavha maareas akati wandei akaita sana anasana bikita vamwe nana zaka zvokuti bundo remombe kuarea idzodzo zvichikwidza kuenda kuna ana chivhu bundo remombe ravako asi kubva kuna ana zaka muzaka uchidzika kuenda kuchiredzi ikenda kuchipinge kuenda kumenevhi hakuna chiriko hakuna mombe dzanga dzakakutengeswa ne$30
Senita weZaka kumasvingo vaMishek Marava vari parunare kuZaka kwakare.
Tinokutambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Nhasi muchirongwa chedu tine hurukuro nava Arthur Marara, mukuru weGreatness Clinic Trust. Uye vari gweta. Mbunzo wangu wekutanga. Mukoma Arthur, sei muine shungu dzekubatsira wechidiki?
Waita hako chovanika. Mbudzo anogara nechibvunzano vanhu, sei ndichinyora mabhuku, ndichienda kumatare dzimosva, uyezve ndichitaura nevana vechikoro. Vanhu vakawanda vanongoti vakapedza chikoro havachatombodi kunzwa vanzi vana vechikoro. Asi ini ndakaenda kuchikoro zvinhu zvichinetsa, ndandisa mabhuku kuverenga kuchikoro, ndotoenda kuti vangu ndakawana vadzidzisi vakanaka. Asi ndichipedza chikoro chinhu 1 chakandibata, ndakazvivimbisa kuti ndofanawo kugara pasi ndinyorewo mabhuku anofanira kuzoshandisawo muzvikoro handidi kuti vana vanozouya mumashure mangu vazotamburwa sematamburiro andakaita kuzvinoda ane mabhuku anokwana 7 ari kuverengwa muzvikoro saka shungu dzangu ndoda kuti vana vechidiki ngavasimuke
asika wechidiki vari kuti zvinhu zvakavaomera
chemeso zvandinoti ndikurudzire vanhu ngatisiyanei netsika yekungochema-chema iyo ndohondo hombe yatikona anaona kuwanda zvandinoda kukurudzira vana vechidiki ngativei nepfungwa nemaonero negwara raikwatoda kuenda nokuti vana vakawanda vanongomuka makuseni cha vanongoziva kubatira tv chega chaari kuzova kubata iwhatsapp munhu anongoti akapedza chikoro paya aakutogadzira mapepa kutsvaka basa asi paanenge ari pachikoro pfungwa dzake haasi kumbofunga kuti ndingagadzira sei mabasa saka zvandoda kuti tikurudzira vanhu munhu ari kuyunivhesiti ngaakwanise kutanga kutofunga kuti chii chaanogona kuzoita achizvishandira achiita ega
wechidiki vari kutiwo mapurisa vari kuvabviringidza kuita mabasa mumigwagwa saka woita sei
sei tisiri kuti vanhu vafunge zvokuitawo mabasa asinei nokuti munhu anzi anosira kudzingirana nemapurisa mutaundi choniso vanhu vakawanda vari kuita makombyuta mumayunivhesitis edaya vanofanira kunge vachigadzira masoftware anofanira kunge achitengeswa hapana mupurisa wekanzura nokuteera uchigadzira software yako uku kuamerica kwamuri uku vakomana vakawanda vakatangira mugarachi iwo vakomana weapple vakomana wegoogle vakomana weyahoo zvavo asi hondo inoitika manje ndeyekuti isusu tikatambira mugarachi kunoku taakuti kutambura tiri kuyaura vanhu ngavachinje mafungiro
tinotenda avo vanga vari mukoma Arthur Marara vanoshanda nesangano reGreatness Clinic Trust aiwa waterere nguva ndoyaita shanje tosangana zvekare mangwana ini ndini Chioneso Jani.
Tinotenda Chioniso muchirongwa chedu chelive talk vateereri musakanganwe tiri kutarisa kupindira kuri kuita hurumende mumafambisirwo emabasa mumakanzuru ari pasi pemdct
sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi
MDCT yoendesa hurumende kumatare zvitevera danho riri kuda kutorwa rekuumba komisheni ichafambisa mabasa eguta reHarare.
Gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanomisa basa meya weHarare vaBernard Manyenyani Pangoa iyo vanotengesa mumigwagwa varatidzira pamuzinda weKanzuru muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksia mina Chris Gande namavhlasi Mhlanganya uye munhau dzechirungu.